kutambira zvakanaka zvakatondishamisa ndikurana ndikukwikwidza ndiri independent ndaitotyira kuti vanhu vacharamba maindependent but zvokuita as if ndo vanhu varikutoda vanhu vasina bato ravakamirira
imi muri munhu anga achigara kunze kwenyika kwenguva yakareba mazongofunga kuuya kunokwikwidza musarudzo vanhu vakazvitambira sei
vanhu vanga vachimbonetsika kuti manje kana mukawina muzobvi here makudzokera munozozvikwanisa here zvekuno asi ndandichiedza ndichiri kuedza kunyatsovatsanangurira kuti kuno ndokumusha saka zvido zvoupenyu hwavo idambudziko remwoyo wangu ndosaka ndiri kuda kuchiitisa zvandiri kuita ndichizogara kunoko
kukwikwidza chinhu chinoda mari muri kuzvigona sei
zvinhu zvakaoma kana uri independent hauna anenge achikupa mari saka kamari kana ndakaisawo padivi kemaprojects angu ndokandiri kushandisa hapana vamwe ari kubatsira saka zvakatiomei asi tiri kungoshingirira kuti chingodaro
kunze kwematambudziko emari ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo
mamwe matambudziko atosangana nawo ndemedia kuti kukwanisa kubudawo pamastations mazhinji hazvikwanisiki kunenge kune censorship of some sort handisananyatsozvinzwisisa zvangu saka hatisi kunyanyoburitswa zvakanyanya kuti tionepo pamatv
mamwe mapato nevamwe vari kukwikwidza tiri kunzwa vari kuchema nezek yavari kuti inenge yakatenukira kubato rezanu p f rinove riri kutonga imi mune zvinyunyuto here nezek
zviri kutaura vamwe izvozvo ndo macommon zvinyunyuto zvatinazvo zvokuti unoona kuti muenzaniso pane munhu akatombofoni vari tikuzo macols anobva kune pati yezanu p f kana mamessages vachiti vhoterai president munhu anga agwa kandivhoterai nhingi tichiira kuti vakatopiwa mafone numbers vane access kudatabase yemafone numbers asi isusu hatina ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo kwoyaona kuti pamaballots pamaningirikire pamaballots avo avanawo ane mapictures isu madiska takapiwa haana anenge asina iwo restarenene addresses
nyaya yematauro yezanu p f takambotaurawo nevezanu p f wakati namba dzavari kushandisa inamba dzevanhu vatsigiri vebato ravo havaendi kunogugudzira pamunhu avasingazivi vakazopindurawo zvakare vachiti kana tanga tazokutumirawo mashoko usiri nhengo yedu hapana chakaipa kuti ukwezve kuti uye kubato munoti
vangataura havo kava vangabvuma kuti ndezvipi asi vanhu vazhinji vatiri kuona vari kuizwa messages avo vanoti havarambovhera vaita mamembers kana nhengo dzekuzanu p f hapana zvatokwanisa kuita ndizvo vanotaura vachiita asi chikwadi ndechekuti vakapiwa access kumanumbers iwayo
imi muri kukwikwidza kuzengeza zvii zvamaita zvinoonekwa kana zvinobatika zvokuti vanhu vangati regai tiri kuvhoterei
kuzengeza 3 clinic ndoiga clinic iri muconstituency mangu clinic iyi ine toilet yanga yakatovhakwa toilet yanga isashandi saka pandakaudzwa ndichiri mhiri isati ndauya nezvazvo ndatunzwa mapictures semunhu weutano ini ndiri nesi ndakabatikana nazvo saka pandakauya ndakabva ndasvika ndikatenga matoilet ndakatoichinja pazvachose matoilet seats kuipendesa maurinary evanhurume vandaigadzira imba yapera zvokuti inofanira kuvachitovhurwa zvakare iro svondo rino although dambudziko remvura richiripo hasati ragadzirwa asi matoilet yave nyowani zvakare
vamwe vanoti vanhu vanenge vagadzirisa zvinhu avo akazodyiwa mumwe anotinha mombe dzake sezvataenzwa kunzi vamwe vaiita kana kutora bhora rake munozoita sei nezvirongwa zvamaita izvo
izvozvezvo hasi zvinhu zvandingaita nekuti ii ndakabvira kubatsira bvira 2015 pakashayika mai vangu ndimai vangu vaita basa rekubatsira vanhu tichigadzire nherera saka zvinhu zvagara zvandanga ndichiita zvinhu izvi zvakaita kuti ndizoshedzwawo nevamwe vekuzengeza kuti uyai mukwikwidze umu vanga vaona mabasa andandagara ndichiita kuvanhu kuchirikadzi nekubatsirana munharaunda mandogara
muri kuwanawo rutsigiro rwakadii kubva kune vamugere navo kumhiri kwemakungwa
vandigere na kumhiri kwemakungwa ini ndii ndakaita mistake nehandisa kunge ndakataurira vanhu vazhinji asi pandakazovaudza ndofunga svondo rakapera ndaona kuti mari dzangu dzavashoma vamva vatanga kudii kutumidzikuti vanonditsigirawo nechi nemari haisati yasvika asi ndi kunzwa kuti vari kuunganidza mari kuti ndivadii vandibatsirewo
sarudzo dzikaitwa dzikapera mukasabudirira musarudzo remangwana rakamira sei munodzokera here kudiaspora kana kuti mucharamba muri kuno
aiwa kana tisina kubudirira ndotodzokera kandotanga kuita basa rangu rehonesi asi ndatoona matambudziko atinawo munharaunda medu hatisi kuzogumira ipapo handizokwikwidzi zvangu asi ndichange ndakuenda kune matambudziko anandiri kuona ndicharamba ndichagadzirisa nda angu diaspora nchipurenchi zoka kwa mchibatira na nao.
Musiwe kufuota muru kufuota rapapi?
Indu kufuota rapa zengeza I1 kuhiriku zengeza 5.